tine iye atinoti cream chaiyo tinovakomana vanokwanisa kutamba kunyika kwavo uye vachikwanisa kutamba kumaklabhu kwavo tikatarisa Vincent Abubakar anova captain wecameroon ndiye akanga zvakare ari top goal scorer last edition yeNations Cup ngomana inodaira kuti gore rino zvakare atanga achikwikwidza nekuti anokwanisa kumira pakanaka nguva dzose uyezve vamwe vake vanotamba navo vanomunzwisisa then toya pane mukomana anotambira Guinea anonzi Seu Giresse ari kugovesa chaizvo kugermany uko handinyatsoziva hangu kuti anogona kuzotamba sezvaanoita here ari kuclub kwake kustuttgart kana akuguinea but panyaya yekutamba zvakanaka mumazuva aperaya ya mukomana ari kuona gedhi iyeyo
ko vakomana vagara vachishura mara vana Sadio Mane ana Mo Salah nevamwe
ukatarisa mukomana Sadio Mane kusenegal uyu mukomana anotozivikanwa ende nguva yese yaanotamba kusenegal vanenge vakatomutarisira uye havarasise akasamwisa anocreata then kouya wedu Mohamed Salah mukomana wepaliverpool mukomana uyu ndofunga makangoona zvaakasiya aita asati auya kunations cup fomu yacho yaainayo yakanyanyisa dambudziko rinozongoita timu yake nderekuti haitambe zvakanaka zvakanyanyonaka kana kuri kunations cup ikakwanisa kubuda mugurupu ravo ndinodayira kuti mukomana iyeye anenge aripo achikwikwidza chaizvo then inini wandinofungira zvangu kuti achakurira vamwe vese ndi Victor Osimhen wenigeria
nechikonzero chei
mukomana uyu ndakatoona ini kuti fomu yake haisiyani kana ari kuclub Napoli kana kuti ari kunational team akangouya kunational team anongotamba sezvaanoita kuNapoli ende chinonyanyofadza patimu yenigeria ndechekuti vamwe vaanotamba navo vanomunzwisisa uyezve vanomutemba saka ndinoti pavatambi vese variko Victor Osimhen ndiye achaita number one kana ana Mohamed Salah vakapfuura mugurupu ravaine Ghana izvo ndinoona Mohamed Salah achazopa makwikwi chaizvo akanyanya kuna Victor Osimhen